Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu kukazi tene 2017. Dare ra magistrate rinoti richanzwa nyaya ya Pastor Philip Mugadza musi wa 20 kukazi izvo zvichaita kuti varambe vari mujeri. Mutungamiri we MDCT Morgan Tsvangirai vanoti urongwa hwavo hwekunzwa zvido zvevanhu huri kufamba zvakanaka chose. Dare redzimhosva muAmerica rinoramba chikumbiro chava Donald Trump chekurambidza zvizvarwa zvedzimwe nyika kupinda munyika iyi. Studio 7 inopenengura zvinoreva kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuri kuda kuitwa nehurumende. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinofanirwa kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa panyaya yemapepa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kuti farira pa Facebook page redu revoa shona. Pa Facebook page redu revoa shona tichange tiri kukupai chidimbu pamusoro pehurukuro yatakaita nemuimbi anozikanwa nezita rekuti Albert Mushore asi pabasa rake nezita rekuti Boom Beto nechiimbo chake chanetsa munyika chinonzi
Iwe Levozi. Bachenere matebozi. Well, it's a boom better.
Ini ni zita rangu nituwa Albert Mushore. Pa zitari basa rangu mawari ratino imba naru stage name nituwa Boom Beto. Kwa ndo zikana naru kana nduzi pa nyadu imba. Ini zi monodone tamusi.
Kuru zira ya manesha mwari ziti farire pa Facebook page yedu iye VOA Shona. Uye vatumire iwe link yedu kuti vatifarire.